manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikumi 6/2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amunanga gwaoye! Ipipe! Ipipe! Ipipe!
Vechidiki vebato rezanupf vanofora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika. Nasi tirikunzwa zvinofungwa nevanhu kuti zvichabuda musarudzo matunhu ekumatebeland nebulawayo Hurumende inoparura banga idzva richange richibatsira vanhukadzi munyika yose senzira yekusimudzira madzimai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato rezanupf vafora muHarare nhasi vachiti vari kuda sarudzo dzine runyararo pamwe nekutsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakati vari kuda kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa oye! Ipipe! Ipipe! Ipipe!
Zviuru nezviuru zvevechidiki vebato rezanupf zvaungana paRobert Mugabe Square nhasi pazvatangira kuratidzira zvipinda pakati pedhorobha zvichiimba zvakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvichiti zvinoda kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzichaitwa zviri pachena uye murunyararo sezviri kutaurwa nemutungamiriri webato razvo uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varatidziri ava pavadzoka mudhorobha vachinoungana zvakare paRobert Mugabe Square mutungamiriri wevechidiki muzanupf muprovhinsi yemashonaland central vagodfrey tsenengamu avo vanga vari mumwe wevanga vachitungamira urongwa hwanhasi vati mdct inofanirawo kubuda pachena ichitsigira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe pasina mhirizhonga
and make public pronouncements on peace and violence.
Mukuru weboka revechidiki mubato iri rezanupf youth league vapupuraito garepi vatsinhirawo zvataurwa navatsenengamu vachiti havasi kuda sarudzo dzine mhirizhonga sezvo vachiti vanoziva kuti sebato vakatokunda kare musarudzo dzegore rino vakati sarudzo idzi dzichangoitirwa murau chete
tinoenda kunovhota hapana hondo inodiwa tepetu tepetu tinodi tepetu tepetu vamunangagwa vopinda muofisi vamunangagwa tinoda kuti vapinde muofisi nemhaka yei vatiudzira peace vatiudzira economic development vatiudzira unity muzanupf vamunangagwa vakare vanotidaizvisa mayouth
Mumwe wevechidiki muzanupf vatapadzwa mugwadi vaudza studio 7 kuti kuratidzira kwavaita nhasi hakunei nekuratidzira kwakaitwa nezuro nevemapato ari mubatanidzwa wemdc alliance avo vanoti vanoda kuti commission inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission ivandudze mashandiro ayo pamwe nezvimwe zvinoita kuti sarudzo dzive dziri pachena vamugwadi vati kuratidzira kwakaitwa nemdc alliance hakuna zvakunobatsira
tsamatsama revanhu rakauya kutambira president kuchekutu kusati tatanga marali asi nokuda kwokuti vavhunduka chaunga ichi vava kuda kutsvaka zvatingati zvikonzero zvekuti vanhu zvati election vakurohwa vakuda kutsvaka kuti ha kana tazotyiwa election mangwana tongotikonga kusina maelectoral reforms chiri pachena ndechekuti chinhu chaende ichi election vaendei munangagwa waenda nechinhu ZANU-PF yaenda nechinhu vakutsvaka zvikonzero zvekuti kana vazotyiwa election vozoti takadyiwa nekuti kwava kusina mareforms.
Asi munyori mboka revechidiki muMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa valavmo chinoputsa vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vachida sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena kuratidzira kwaitwa nevechidiki vezanu-PF hapana chakunobatsira kana zvinofanira kugadziriswa nezeki risina kugadziriswa.
Musiyano uripo ndewekuti kuratidzira kwedu isusu kune zvinangwa kana kuti kune zviripo zvinogona kubatika zvinenge zvichitaurwa nezvazvo pane kuti vanhu vanongopinda mumugwagwa kungoratidza kuti vari kumufarira kana kunakidzwa nemutungamiriri wavo. Isusu patakapinda mumugwagwa nezuro nyaya yedu yakanga iri yekuti taiva nezvinhu zvatotasirwa kuti zvinge zvichigadziriswa zvatinosvira kuti zvigadziriswe kuti munyika mugose kuti wasarudzo dzakanaka nekuti
kunyange hazvo ZANU-PF yanga ichiforera runyararo paungana vechidiki vebato iri paRobert Mugabe Square pamboita bata murefu bata mupfupi vanhu vachirwira zvipfeko zvebato iri izvo zvanga zvigoverwa pachiitiko ichi zvaita kuti vamwe vabvarura nembatya dzavanga vakapfeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vanovewo nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD, vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission nyika yatarisana nesarudzo. Mapato anopikisa kusanganisira ari pasi peMDC Alliance nechimwe chikwata cheMDC chinotungamirwa naDr. Thokozani Kupe anoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC. Asachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti ZEC yakazvimirira uye iri kuita zvose zvakakodzera kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabvunza vamakoni kuti vanombosumawo here hurumende neZEC zvichemo zvavo.
KuZEC zvakasvika kakawanda nenzira dzakasiyana siyana misangano inoitwa neZEC nemapato ezvematongerwo enyika asi nyange kuhurumende zvakasvika muruzhinji tiri kungowana mikana yese yekuzvishambadzira tiri kuzvishambadzira zvakasimba. Asi ndine urombo kuti tinoita setiri kutaura nevasinganzwi vakatsokodzera nzeve dzavo nedonje kuti vasanzwe zvatiri kutaura izvi. Mafambisirwo ari kuitwa kunyorwa kwevavhoti iyo IBVR iye zvino tiri pakati pekutarisa kuti varimo ndevapi. Hakuna kuuya vimbiso kubva kuZEC kuti munhu akaona zita rake risina kunyorwa zvakanaka danho rineri akarigadzirisa achazowana here mukana wekuona kuti zvechokwadi ragadziriswa asati apinda pazuva rekuvhota. Hakusi kutaurwa vimbiso idzodzo. Iwaya mazita aya kunyorwa kwaakaitwa gore rakapera nekutariswa kwaari kuitwa iko zvino akachengetwa nani, akachengetwa papi, achafambiswa nani kubva paari kusvika kwaachazonochengetwa kudura renyika yese yavari kuti National Database. Zvese izvozvo hazvina rujeko. Achadhinga magwaro ekuvhota maballot papers ndiani vakaramba kudura. Ati ari kupi havadi kutaura vanoti ndezvedu tega hakupindire vamwe vanhu vekunze. Senyika ine kusawirirana kwakakomba kwauya makore nemakore dai vanga vachida kugadzira shanduko chaiyo ndokwavanga dai vakatanga kutsvaga mushandira pamwe. Ava vangwena vari kupepereka nyika yese vachiti we are open for business tinoda mawirirano havasati vatanga kutsvaga mawirirano nezvizvarwa zveZimbabwe muno munyika vakunotsvaga mawirirano nevekunze. Ndibabai anoenda kunotsvaga uchamwari kunze asingawirirani nevana vake mumba make.
Asika ivo veZEC tichitaura navo Dr. Makoni vari kuti vakazvimirira nekudaro vanenge vasingadi kuti imi vemapato mupindire panyaya idzodzo dzekuti vanotora ani kuti aite basa.
Vanofanira kuziva kuti gakava rekutanga nderekuti hatitambiri kuti vezeki vakazvimirira vega nemhera kuti nhoroondo yavo kudzoka kumasure kwese nyange zvavari kuita pari zvino zviri kuratidza kuti havana kuzvimirira vega vari kurayirwa zvekuitwa nebato riri kutonga.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSledon vari nengo yeCOD Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Imwe nengo yeparamende MDCT inoti pane umbowo unoratidza kuti bato reZANU PF rakapinza motokari nezvimwe zvekushandisa musarudzo zvinokosha mamiriyoni nemamiriyoni nemadhora risina kubhadhara mitero. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mumiririri wechitungwiza North muNational Assembly vaGodfrey Sithole veMDCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato reZANU PF.
They are campaign materials specifically for ZANU PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about t-shirts, and they are not paying anything to Zimra. Arikupinda mahara. So what is the concern of Zimra? Zvakatira sei? Exemption yamurikuita iyi is it within the confines of the law. Because hatina kupinza mahara because nezveZANU PF.
Vasitole vabvunza mubvunzo uyo pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeparamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa neZANU PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zveshuwa vanga vane zvinyito zvekuti havasi kwanisa kubata matargets avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova veZANU PF vachiti regalia materials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutsetse pabhodha dzinongopinzwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra amai Faith Mazani vati vasingati zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda neumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mutemo. Asi pane kumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information. Nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anobuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu zvapinda.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU PF vapo Mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Amai Mazani vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
And imimi as maparlamentarians ndimi munotipa mutemo, saka tiri kuuya kwamuri kuti tichitibatsirai to enforce those. But zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe tinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwana ningi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibati teki.
Sachigaro webhodhi reZimra amai Wilia Bonyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori hunotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 15460 ne15460 pa shortwave. Pindai mchirongwa che live talk nekutifonera pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura ochirongwa chedu pa Facebook che Let's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu re VOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vakapinda zvine chisimba pachikoro chemuNairobi nezuro ndokutora vanasikana vavo vachipomera vakuru vepachikoro cheMoi Girls High mhosva yekutadza kuchengetedza vana vavo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti pane vanasikana vatatu vakabatwa chibharo nemusi wechishanu. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatanga zvakare kutuka masangano enhau vachiti haasi kubata zvakanaka mudzimai wavo Melania, vachiti paanga ari muchipatara mwedzi wapera vaipota vachinyora zvisizvo. VaTrump vashandisa Twitter mukuburitsa mashoko aya. Dunhu reMDCT USA iro rinotsigira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano waro mukuru kuColumbus, Ohio kuno kuAmerica nemusi wemugovera. Sachigaro weMDC USA inotsigira vaChamisa vazvidzai ruzvidzo vanoti vari kutarisira vanhu vakawanda kubva kumativi mana emuAmerica avo vachange vachiziva zvingaitwe neprovinsi iyi mukubatsira munyaya dzesarudzo kumusha. Tanunuka wande weStudio 7 abata varuzvidzo kuti chinzwe nezvemusangano uyu.
Musangano watinawo kuno kuColumbus, Ohio ndewe MDCT inotungamirirwa navaAdvocate Chamisa.
Musangano wacho unotarisa chii?
Musangano uyu uri kuunganidza vanhu veMDC vari munharaunda yeColumbus, Ohio. Vevamwe vachauya vachibva mune mamwe mastates ari muno muUnited States of America.
Musangano uyu munofunga uchaita kwengu yakadini?
Musangano wedu is a one day meeting. Tiri kuvhura na12 zvizopedza kuma8 PM.
Munotarisira vanhu vakawanda sei?
We are expecting at least 100 to 150 people.
Vari muno muAmerica?
Vangu vari muno muAmerica.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei?
Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti tive tinoitawo our physical meeting isusu mamembers emusangano, uyezve we are trying to have a fundraising exercise yatichaita tichitraya kutiona kuti tingaite fundraise for our party back home.
Saka muri kushanda nevamwe vari kumusha here kana kuti izvi munonge dhanyu muri mega?
Izvi tiri kuita tiri tega kuno kuAmerica, asi vari kumusha vari kuziva takavadzivisa kuti tine activity yakadai yatirikuda kuita.
Musangano uyu uchaitwa rini uye uchaitwa kupi?
Musangano uyu uri kuitwa musi weSaturday iri kuteera ineyi, musi wa9 June. Tichasangana inonzi Milo Grogan Community Center, address yacho it's 862 East 2nd Avenue, Columbus, muno muOhio.
Vanhu vanouya kumusangano uyu vanongova vanhu vebato reMDCT inotungamirwa navaChamisa here kana kuti muri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye?
Tiri kukoka zvizvarwa zveZimbabwe zvese kuti zviuye, because we are going to discuss and we are going to share ideas with other Zimbabweans. The meeting is open to every Zimbabweans and friends of Zimbabweans.
Zvimwe zvamunotarisira kuita pamusangano uyu zvakaita sezvipi?
Tichaita launch our MDCT USA website. We are expecting to launch it on the same day. And tichaita meeting yedu ye provincial executive.
Makambo idzawo here kushedza vamwe vari kuivira amaya tokusani kuti?
We tried our best because we said we are open to all members of all Zimbabwean community. Vanokwanisa kuti join. Ndinangoti pane vamwe vanga vachishandira vadeni moyo vakati join vatiri kushanda nawo.
Saka pana vamwe vakuru vatinotarisira kuuya?
Hapana wataka invite from Zimbabwe, because I know kuti kuZimbabwe zvinezvi vanhu vari mubishi and vari busy kugadzirira maelection swatet. Kana paine vanenge vachida kuziva nezvemeeting yedi, vanokwanisa kundifonera panumber 614-622-0427.
Avo vanga vari sachigaro MDC USA inotsigira Vanelson Chamisa vazvidzairo zvidzo vachitaura vari kuOhio muno muAmerica. Natanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kuziva kuti mapato makuru ezanu PF MDC inotungamirwa Nelson Chamisa nderipi bato richawana zvigaro zvakawanda mumatunhu eBulawayo neMatabeleland. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaBattle Tambo vanoti matunhu eBulawayo, Matabeleland North neMatabeleland South ane nhoroondo yekuvhotera mapato anopikisa kubva muna 1980 apo matunhu aya aivhotera bato reZapu raitungamirwa nemushakabvu Joshua Ngomo. Pakaitwa mubatanidzwa pakati peZapu neZanu PF mushure mechibvumirano cheUnit Accord muna 1987, vatambo vanoti matunhu aya akanga ave kuvhotera ZANU PF, asi vanotiwo nekuda kwekutsutsumwa pamusoro penyaya yegukura hundi vanhu vakawanda mumatunhu aya vaisavhota.
Musoro mekusainirana pasi kwechibvumirano cheUnit Accord cha 1987, election yakazotevera 1990 kunosvika mugore ra2000 vanhu vangovhotera bato reZANU PF, nekuti pamwe pane mubatanidzwa pakati peZPF ZAPU neZANU PF. Asi takaona chimwe ndechekuti mubva muelection ya1990 kunobata election ya2000 vazhinji vevanhu vematebereni vangasikachavhoti pachavo, patingati nechirungu inganzi vhota apane. Izvi zvanga zvakakonzereswa nekuti vazhinji vangasingachaoni chavanovhotera, nekuchiti vanga vari vanhu vanga vagara vachitsutsumwa zvikurusa nezvanga zvaitika. Izvo tingati hondo yegukura hundi yakaburayisa vanhu vazhinji sazvikurusa, savanhu vangasingachaoni pachine chinangwa chekuti vangavhotera.
Vatambo vanoti mushure mekuvambwa kwebato rinopikisa reMDC hazvishamise kuti matunhu aya akavhotera bato iri zvine mutsindo musarudzo dzegore ra2000. Asi vanoti kupatsanuka kwakazoita bato iri mumakore aitevera kwakapa mukana kubato reZANU PF, vachitiwo nekuda kwemakakatano aripo pari zvino pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe, avo vari kutungamira rimwe bato reMDC, vanoona bato reZANU PF richiwedzera zvigaro zvari nazvo mumatunhu aya pari zvino mudare reparamende.
Izvozvo zvingapesera zvaomesera bato reMDC Alliance rokutungamirwa navachamisa kuti rigokwanisa kuzovatora zvakare matsitsa. Zvikurusa takatarira nyaya yekuti ZANU PF yezvino irikuratidza kuti ndobato rine mari zhinjisa pamaelections atirikupinda a2018. Muprovinsi yakaita seyeMatabeleland North ndoona kunge bato reZANU PF ringakwanisa kuti rigowedzera masitsa ariinaro ari 7 kwaiko zvino, ringapesera rakwanisa kusvika kana masitsa kuti aite 9 kana kuti 10 aringakwanisa kuti rihwine bato reZANU PF. Zvikurusa nekuti iro ndodo rine mari zhinjisa iko zvino, zvakare vari kuenda hurungwa huzhinjisa hwekuti asikuti vari kusimudzira pfundutso yevanhu. Zvikurusa vachitaura nyaya yavo yeindigenization.
Nyanzvi muzvidzidzo zvekutongwa kwematunhu vaVincent Chakunda vanotiwo maonero avo ndeyekuti MDCT yavachamisa nemubatanidzwa wayo weMDC Alliance ichakwanisa kuwana zverutsigiro rwakakura kunyanya mudunhu reBulawayo, kuchitariswa kuti vachamisa vari kufarirwa nekuda kwezera ravo.
So muono wangu ndingangoti Bulawayo constituency handi inyanyi kuona ZANU PF ichigona kuita comeback kubva kwainga iri ichihwina nomutsindo.
Dunhu reBulawayo rine zvigaro 11 zvedare reparamende nezvigaro 6 zvedare resenate. ukodu nurematevelend north, rine zvigaro makumi matatu zvedare reparamende, kweta zvigaro zvitanhatu zvedare resenet, zvinove zvimwe chetezvo, nedunhu rematevelend south. Pari zvinobato rezano PF, rine zvigaro zvakanyanya wanda mudunhu rematevelend south, umo rakatora zvigaro zvose. Muongorori wezvematongerwo enyika achidzidzisa paUniversity of Pretoria muSouth Africa Vatyanai Masia vanoti pamatunhu matatu emateveland dunhu remateveland south ndiro rinonyanyonetsa kuziva kuti nderipi bato ringakunda mudunhu iri.
Kubva 1980 kuma elections maviri chete ya 1980 na 1985, ndo atingati party imwe chete yakakunda mumateveland south makore ema elections achiteverana iri zapo. Asi kubva ipapo imwe neimwe election inotevera iri kuwiniwa neparty yakasiyana neinenge yambowina pekutanga. Naizvozvo zvinotiremei kuti tione kuti muna 2018 munenge makamira sei.
Vamasiya vanoti kunze kwenhoroondo yekuti matunhu akasiyana siyana anowanzovhotera bato ripi, kune zvimwe zviripo zvakakosha zvichabatsirawo kuburitsa kuti nderipi bato richakunda musarudzo idzi. Vanoti chimwe chezvinhu izvi nechekuti sarudzo idzi dzichave dzekutanga dzichaitwa vaRobert Mugabe naMushakabvu Morgan Tsvangirai vasimo mudariro. Vachakunda vanoti munhu anoonekwa saiye chaiye achagona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika ndeimwewo nyaya yakakosha zvikuru mukuvhota kwevanhu.
Ndinoona sokuti vanhu vose vari kumusha included vavawo nomuono weekonomi. So iko zvino ukaenda kumusha kuti uvatsanangure nedare rezvehondo, kwava nemagenerations matsva mamwe anozvikoshesa hongu, but achinyanya kutsigira kuti tinyanyo kuridya muhondo yedu yatakarwa, tinofanirwa kunge tine ikonomi yakasimba. Saka ndoona sokuti gore rino ratava 2018 maelections edu achavhotwa zvikuru sei vanhu vakatarisana leikonomi.
Vamwewo vanoti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye kuti sarudzo idzi dzichaitwa nenzira inoonekwa seyakanaka uye yakachena here kuchabatsirawo kuburitsa kuti ndiana achakunda. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taurai Shava.
Musakanganwa kuteerera mangwana apo tichaenda kuMashonaland Central. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo naMichael Kariati achitaura nezvemaWarriors ari kupinda munhandare iko zvino.
Kwasara nguva shoma kuti chikwata cheMaWarriors chipinde munhandare yenyu Peter Mokaba Stadium chichirwira kupinda mufinari yeCOSAFA Cup apo vari kusangana neLesotho mumutambo uri kutarisirwa kuunganidza chaunga munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Zimbabwe iri kutarisira kupunzira pasi Lesotho pamwe nekupinda mufinari umo. Iri kutarisira zvekare kunyora imwe peji munhoroondo yemakundano aya. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Zimbabwe yakarohwa 2-0 muna mbudzi ya2017, asi uyu waive mutambo wekuedzana masimba uyezve uyo Zimbabwe yaishandisa kuongorora vatambi vatsva vaive vabva kuUnited Kingdom. Asi zvikwata izvi zvasangana mumitambo gumi nemupfumbamwe, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemina, Lesotho ichikunda mumitambo mumwe chete chete. Asi mumwe muteveri wechikwata cheZimbabwe asi ari nhengo yeWarriors fan club, vaMishek Chisale vayambira maWarriors kuti vasapinde munhandare vachifunga kuti vakatokunda kare. Zvikwata izvi zvakasangana zvekare musemifinari yegore rapera, maWarriors ndokukunda 4-3 mumutambo waive wakaoma zvikuru. Zimbabwe iri mumasemifinari aya mushure mekuri vaBotswana nemapenareti panguva iyo Lesotho yakasvika pachinhano ichi yarova Swaziland 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kwenyika panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina nditungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mtokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngonhlangula 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
hayi ngihambile number 2 kamanda mama in disaster memorial site namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana sewange siyakhumbula nani kala ile department ye wange courier company ilungisile hleli lakathi baningi lonyaka okudlule eminye iminyaka yonke ezizileyo
iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site ewange zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngonhlangula ngomnyaka ka-1972 Ingcosana yabasekeli bezanu PF batshengisele eHarare lamhlanje bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo siza ubuya ke kulolo daba kodwa kudaba lethu olwakuqala owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe kukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBatabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo umnumzana Michael Gora uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
The total number of votes is to umama uMahlangu ube 119 ubaba uMhlanga uphumele 2 votes oyed alot isibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule-PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi. Sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlandla labo khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolube luvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Silephumula seyiphumula ibe labantu ababili akade befuna ukukontesta akade befuna ukuncedisa khona ngale ubaba u-Albert Mhlanga nomama Sichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube lama-primary elections mhlaka 3. So ma-candidates wonke we advise about this primary election kube lama-primary elections. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abangu ma-structures e-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mphambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwamaprimary.
Unzima sibili sibonile ubunzima, sibonile ama temperatures wonke, sibonile violence here and there, but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders. Ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu endlandi ukuthi ngibasole kakhulu mase nje kangena ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa amela omama. I'm just comparing ukuthi emathebeleni north ku MDC Alliance I was the only woman in it at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basone ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela lokho bebangumsindo kungakhanyi lokuthi bayenzani. Kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics. How many women abakomplainayo? How many abalimeleyo? How many abanje?
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile intathela izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhlaka 6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uSanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Shadrack Kativu. Obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Hayi, ngihambile number 2 kamanda mama in disaster memorial site namhlanje. Ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Siyakhumbula nami lokukhala ile East Department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade libaningi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo ekukuhle kakhulu sibili kade kubantu baningi. Abena ama groups achilo like ovula indlela ba local group from Wange was providing entertainment ama police aye kodiyari ba bandle eze khodo like o Methodist be khona ngisini ngikhona la ngeliga entertainment hade kuku
wina okwade kumqoka lamhla njalo bebe khona yena amabandle ezombusasa
beku laba khulu be party yezano PF. Ngingathi kusuke kwa ibuka ngathi ngani very solo ngoba i-recognition of other political parties was not done. Kusuke kwaba ngani into yezamtevolo kunabakhulu bezanu PF ade iphutisana bobodwa bodwa. Kubuye sephekeni kuthiwa umkhulu wama-veterani kuthiwa Mthemalanda usithi uthunyewe yena ngu-president umnangagwa. So yibo kusuke ngathi kwaba nesolo ngathi ukuthi hayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into yepharty yebandla siyakwazi ibandla elibusayo kokathizi kodwa siyana sela esibili abantu bonke bayakhala ngakonanzelela labantu abanyangu-427 ababhubhayo abasukeande basuke emanawi basuka e-South Africa basuke enamibia nje aba muntu bonke abasebenze emayini ngasiwo bezanu p f. So yibo ngalo kusuke kwakani kwalahleka ntishata kwalokuthi hayi kumele kuhlolise nabanye ababandla ngoba any government that is going to come into power kutho ukuthi nxa into lela bengafuna ukuyenza kani ngezanu p f bazayi-abandona yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke eZimbabwe sonke wange sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi kade bekhona. Umbuko, it was touching kakhulu khulu, especially kule ngoba ihlasele abantwana bevula indlela theatre production. If you remember during the apartheid era icharusha chona kudrama ikobo drama ita usarafina uthi sithwele kanzima. Ya ngike ngabona ubaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo ubaba abanye sebegeleza iyembezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka khona phaka kushrine. Ya, it was a touching moment. Kwakungakho lula esihlali sebekhuluma ngakho ukuthi kwasuka kwahamba njani. Bazama bazokho indlela ukuthi babajese kwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefite ekhona yayingikho ngaleso sikhathi ukuthi ingxeke ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo kwasizakala abanye bantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi baphume besaphila.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu oyebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity. Sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka 6:30 ekuseni kusasa. Kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iwange Central edalele ePhalamende.
Yebo yebo yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezanu PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edayela ePhalamende kanye namakhansila ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 13 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela, okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwetshiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare, kodwa kugcine kungenjalo. Sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulombuthano iningi labo okukade kungabasha bezanu PF, umnumzana Pupraito Karepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba, echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvunisira nokurova vamwe vamunangagwa vanoti kwete, isu tinoda unyararo, tinoda a peaceful election. Chinonyanya kuti vanhu vaite noise
abakholwa ngokwethuselana langodlakela. Umnangagwa uti hachi, thina sifuna ukhetho olulokuthula okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo. Kwiminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho. Babekholisa ukudla imali yePhalamende. Bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufona bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo labo akade bezifunela izembatho zebandla leli, hatshi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becathulwe ukungatholi izembatho zevandla umnumzana Peter Mpofu.
Yaye kwakuthi anisola ama t-shirt tingaenda waseke kuti sina ama t-shirt zvakaita vamwe. Thola kuti kungwete kese
abanye abatsha akade besembuthwaneni lo bebekhanya bejabulile befithi ibandla labo leZanu PF lizanqoba umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri isakamuzi semabhuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anoraka zvavamunanga.
Singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhla namhlanje uzabhuqa umnangagwa, kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizele sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba. Wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole 18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa. Thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe. Ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni? Ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangabi usejombile. Asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla leZanu PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla leZanu PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela inkuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhla ka 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentathelizindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe owe-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika la ikweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Lamhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxela umnumzana Mihlaka Ifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris, kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke. Akulalapha engingaqala khona, usukele emgwaqweni, imigwaqo yakho niyamangalisa. Ukhangele le technology, ukhangele izimoto, ukhangele langendlela nje umuntu okumele aziphathe ngayo nxa esesigabeni. Kudala umahluko omkhulu sibili nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini, singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzise okubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo ngoba ungakhanyela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho.
Abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo. Wena ukubone njani?
I-Washington DC ungamangala. Okokuqala uboni inhlabathi, awuboni tshani, awuboni phepha. Abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu. Kungabi kusigaba esiyiso esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani. Kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili. Umuntu lo mansempala wabo kuthi ukuthi bahlangene kutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe.
Kanti ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka?
Abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyenza umuntu aze aziphathe kangaka. Uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela. Kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi besezibangela imikhuhlane njengoba besesilabo cholera. Kodwa ke umansempala yena kade ngabi lenhlelo evinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha.
Bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ngani baphila kahle yini baphi impilo yabo ngathi impilo ongayikhwabitha lawo.
Kakhulu umuntu wakho nanxa umbona ijwabu lakhe lona lodwa litshengisa ukuthi udla kahle ulala kahle uphila kahle lenqondweni yakhe lalapha lala khona lalapha imota ahamba ngayo konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle. Akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakhona uthwele nzima uphila nje njengaye umuntu wala okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe.
Manje nxa wena ukhangela ubona ngani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho osokule lizwe linjengemelini?
Okwesikhathi kunzima sibulukuthi ngingatsho kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo. Kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje. Kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle hayi sisesekhatshana kakhulu sibili akusikho eduze sikhatshana kakhulu.
Umnumzana Mihla Kayifani Ndabambi Ndlovu isizalwane seZimbabwe ebesethekelele ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonapha eWashington. Yebo sesifikile isikhathi sokhetho njengoba abanengi nje liyakwazi ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakoBulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980 loba nje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla lezanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla lezaphu. Umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko. Ingcitshi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabisobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe. Ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla lezanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho. ibandla elibusayo liqhube ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka 2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tsangirai odopadope izihlalo okwethusa lebandla elibusayo loba nje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka 1980 ethi lwaba lenkethabe chabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela buqili ibandla lezanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka 80 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional, ama regions aba ngama constituency ba allocate ama seats based on that. As a result kwagcina sokuphuma engani izaphi support eMatebeleland kuphela, izani support eMashonaland kuphela. Hence we always suspect ukuthi kwaba nokuyi manipulation to portray izaphi as a minority party and izani as a majority party. Kungakhathaza nxa kungaba i-fair game njengomna wake hambe ekhuluma sithi kule fair free and fair election ezaba khona. Hayi uzadliwa. Ama indications atshengisa one abantu bakhe abayimpozayo labafakileyo after ikhulu iningi labo badliwe nje ema-South badliwe bonke. Two ama-numbers abantu abaphathisele kuma-primary elections besazi ukwenza ngo-2013 aphansi okutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo-2000 ibandla lezanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansila kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla le-MDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona i-MDC kusuka ngo-2000. Kube sokusitha emakhaya bekugxike kakhulu iZANU-PF ngaphandle kwaseMatabeleland lapho i-MDC ebikhona futhi. Amasithi i-MDC edolobheni biwina wonke kobulawayo. Wonke ngokuphelela kwayo. Kusaqalisa esesengu-7 ezaba ngo-13 lokhu wawina wonke lakhathesi wabambe wonke amasithi angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okucina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamashumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokulwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangundwa ngokuthize. So omama izinto zenoyizi ngabazifuna.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.